Ongororo iyi inoratidza kuti zvikamu makumi matanhatu nechimwe kubva muzana zvinotinhengo dzeparamende hadzisi kushanda zvinofadza. Zvikamu makumi manomwe nezviviri zvinoti nhaurirano dzekugadzirisa matambudziko ari munyika dzinofanirwa kusanganisira vemabhizimisi vezvisvondo nemamwe masangano, kwete vezvematongerwo enyika chete. Mushandi mukuru wezvekufambiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti vanoshamisika nezvabuda mutsvakurudzo idzi vachiti Afrobarometer ndiyo zvikari yakaita imwe tsvakurudzo masvondo maviri apfuura, ichiti zanu PF inokunda kana sarudzo ikaitwa nguva ipi zvayo.
Saka hatizivi kuti tsvakurudzo dzavazowana idzi dzanyanya kuva nomusiyano pane dzavakawana mavhiki apera maviri ayo. Zvinoreva here sokuti vana vemuzimbabwe havazive zvavanoda kana kuti pangava nezvimwe zvikonzero havo zvavashandi zvavasaka kuti vabude netsvakurudzo idzodzo?
Asi vati bato ravo rinotambira zvabuda mutsvakurudzo iyi. Panyaya yenhaurirano vati hurumende yebato ravo inoda chose kutaurirana nevanhu vese muzimbabwe asi haingamanikidzi vasingadi kupinda muhurukuro. Mutevedzeri wemutauri wemdc alliance vaclifford chatwayo vati havashamisiki nekuti vanhu havasi kufara nemashandiro avamunangagwa nekuti vari kutambura uye havana mabasa.
Vamunangagwa havasi kumirira nyika yese, munoziva mapindura avakaita. Saka hapana paungaita confidence kana kuwana tariro pamunhu waunoziva kuti auyu handiye munhu watakaisa pachigaro. Zvichienderanawo nekushanda kunenge kuchiitwawo kahurumende kanenge karipo, kari kushanda zviya zvekuti kanoziva kuti akasi kuitira vanhu, kari kuzviitira iko chavanoda maguta avo, chavanoda matumbu avo, vachirya rife renyika vega. Saka vanhu vazhinji vari kunononga svosve nemuromo. Saka ungati iwe uchitambura, uchiregererwa, uchiabhuswa, uchiita zvakawanda, wobva waita confidence nemunhu iyeye anenge achiita zvakadaro.
Vashatwa vativo vanhu havangafari nemashandiro enhengo dzeparamende sezvo nhengo dzebato ravo zhinji dzakadzingwa muparamende. Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nebato reZimbabwe Democracy Institute pavekezela gumbo vati kusafara kuri kuita vanhu nemashandiro enhengo dzeparamende kumadhorobha kunoratidza kuti rutsigiro rwebato iri rwuri kudzikira.
Tirikuona kuti vanhu veMDC vakawanda havasi kugutsikana nezvirikuita nemaMPs avo nemacouncillors avo compared to vanhu vezanu PF. MPs vanhu vakawanda kuzanu PF vakawanda vari kuti maMPs avo vari kuita zvakanaka nemacouncillors. Saka zviri kuratidza kuti MDC iri kutolose support, ito dissatisfaction yevanhu yakawanda vari dissatisfied with the MDC councillors and MPs.
Zvimwewo zvakabuda mutsvakurudzo yeAfrobarometer ndezvekuti vakawanda vanoda kuti hurumende iwanise vanhu mabasa, uyewo vanhu vashoma vanoti vakasununguka kutaura zvavanoda kana kuve nhengo yebato rezvematongerwo enyika ravanoda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.